Vachitaura muhurukuro nestudio 7 muHarare, vakamirira America muZimbabwe amai Elaine French, vakati nekuda kwekuona kubatsira kwakaita homwe yePEPFAR munyika, hurumende yavo ichabatsira Zimbabwe nemari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemasere emadhora ekuAmerica, kana kuti $208 million gore rino ra2024.
We've just been told we will have another $208 million for 2024 to support HIV treatment and prevention around Zimbabwe.
Tichangobva mukuudzwa kuti tichapiwa $208 million mugore ra2024 kubatsira zvirongwa zvekurapa nekudzivirira HIV muZimbabwe yese.
Vakati rubatsiro urwu rwuri kupa kuti vari kurarama neHIV and AIDS vararame kwemakore akawanda zvinongoita munhu wese.
1.2 million Zimbabweans are living healthier, longer lives due to US assistance. Over the last 20 years, the United States has provided $1.7 billion to save lives and prevent HIV.
Vanhu vanosvika 1.2 million vave kurarama upenyu hune utano uye urefu nekuda kwerubatsiro rwapiwa neAmerica mumakore makumi maviri adarika. America yapa Zimbabwe 1.7 billion kuchengetedza upenyu nekudzivirira HIV.
Mumwe wevave nemakore makumi maviri nerimwe vachirarama neutachiona, Reverend Maxwell Kapachao, vaudza Studio 7 kuti kuwaniswa mishonga pachena kwabatsira zvikuru, vakatiwo vanoshuvira kuti America irambe ichibatsira Zimbabwe.
Rubatsiro zvikuru seratiri kuwana patiri kutarisana nedenda nedambudziko reHIV nekuziya iko zvinezvi kuti zvizhinji hazvichingoperera pakumwa mishonga yacho kana kuwana mishonga yacho badzi, asi pozo vaone zvimwe zvinozotariswa muropa ravanhu zvakaita semamwe matesti anozotorwa emaviral load emaliver function. Zvinizvozvo zvakatikoshera sevanhu vari kurarama neutachiona.
Izvi zvatsigirwawo naMaangeline Chiwetani, vanoshanda neZimbabwe HIV and AIDS Union Community Trust.
Hurumende yeAmerica inouya iri paprogram inonzi PEPFAR, iyo yakatarisana nekubatsira maringe nezvinyaya dzeutano muZimbabwe yabatsirawo zvizhinji. Tinotarisa zvipatara zvizhinji zvavari kushanda vari vachipa support, vanotengawo zvakare mishonga, kunyanya takatarisa nenyaya dzeHIV.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo gurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora vati vange vari parwendo, vakati titaure nemunyori mubazi ravo Dr. Aspect Maunganidze. Asi Dr. Maunganidze vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira pataenda pamhepo. Zvirongwa zvePEPFAR munyika zvinosanganisira kubatsiridza kuti vanhu vaongororwe ropa pachena, kuongororwa chirwere chegomarara remuromo wechibereko icho chinobata vanorarama neutachiona kunyanya, kuongorora utachiona weHIV huri mumurwere kuti hune uturu hwakadii kana kuti viral load testing nezvimwewo. Pasi pechirongwa chePEPFAR kubva muna 2006 kusvika gore rapera, America inoti yabetsera Zimbabwe nemari yekuAmerica inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe, kana kuti $1.7 billion kubatsira Zimbabwe kurwisa HIV and AIDS. Vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nemazana mana zviuru vanorarama neHIV muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.